Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ne msure ina odzedu za nasi, chitatu kukadzi 10, 2016. Zanu PF yeita msangano we Politburo, paine ukandra na makobvu ne matete pakati pevakuru vebato iri. Vagari vekumasvingo vochema-chema nerekuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yebavhude ravamugabe. Hurumende yokumbira mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvemadhora yekutenga chikafu. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekunetsana mubato reZANU PF. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.